Ininzi nemavhu simhlanganya huye ndichiti hei nomisoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu mbudzi 27/2019. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru vange vachirapa varwere vari kurwarisa kupa kuti vakawanda vatyire kuti hama dzavo dzine zvirwere zvinorapika dzinogona kushaya. Asi gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti vose vari kuramwa mabasa vachadzingwa kotsvagwa vamwe vana chiremba vanotora mabasa avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano nevechidiki kuri Muka Stadium kukadoma. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoita musangano nedunhu reHarare vachitaura zveutungamiri. Masangano nemapato ezvematongerwo enyika oenderera mberi achicherechedza mazuva 16 ekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu zvikuru madzimai nevanasikana kubva kumhirizhonga yemudzimba. Muchirongwa chedu chezvinosangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika cheDiaspora Forum na 8 PM paLive Talk, nhasi tiri kutarisa kusungwa kuri kuitwa vanhu vasina magwaro ekushanda muSouth Africa nemapurisa vachienda mumakambani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.